Dembare yatenga Jimmy Tigere na William Manondo kubva kuHarare City ine chinangwa chekutora mukombe wekasolaga Premier Soccer League uyo yakapetsira kutora muna 2014. Pamusoro pezvo Dynamos yawirirana neFC Platinum kuti irambe ine mutambi Klopas Kapupurika uyo yaive yapiwa nogona kunenge kudada kwegore rimwe chete iro rakapera musi wa 31 zvita. Dynamos yabvumirana zvekare nemutambi Christian Epupa uyo aitarisirwa kubva kuchikwata ichi achinzi ari kuenda kuBidvest Wits yekuSouth Africa asi ave kuramba ari kuDimbare kwerimwe gore. Munyori mukuru weDynamos vawebsa marechera vanoti Dimbare haina zvekare kurasikirwa nemutambi kana mumwe chete zvake panguva yezororo vachiti ivo manyepo kuti captain wavo Ocean Mushure ari kubva kuchikwata ichi.
Murayiridzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa, saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daenda.
Vamarechera vanoti gakava ranga riripo pakati peDynamos nevatambi tichaona Chipunza, Obey Mwerahari na PS Makaha avo vanga vachiramba kunyorerana chibvumirano nechikwata ichi kusvikira vatambidzwa mari yavo yemwaka wapera rakagadziriswa. Vamarechera vanoti vakapa murayiridzi wavo Lloyd Mtasa simba rekutsvaga vamwe vatambi vatsva vachiti ivo sevatungamiri varipo chete kupa ruyamuro rwemari kana pane mutambi Mtasa waanenge achida.
Vamoti 90% emakontrakti emapleyas edu ari right anoexpire gore rinouya. Mungangonzwawo zvine marunyero kubva ari kutaurwa like kuti Mushure asina kontrakti, Peace asina kontrakti, muzvanane vese tine makontrakti. Now Peace kontrakti yake inoexpire 2019.
Mutungamiri weDimbare uyu anoti hapana chavari kutarisira kubva kuna Mtasa kunze kwekutora mukombe weleague vachiti izvi zvikasaitika vanotora matano makukutu. Dynamos ine nhoroondo yekudzinga varayiridzi. Dimbare yakapedzisira kutora mukombe weleague muna 2014 apo yaiirayiridzwa naKalisto Pasua. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.